Vachitaura pachitiko chekuparura urongwa urwu nhasi pazuva reStanbic China Day, mukuru weStanbic vaSolomon Nyanongo vati Zimbabwe inotenga zvinhu zvakawanda kubva kuChina, asi vanhu vakawanda havazive kuti zvinofamba sei kuti vatenge zvinhu zvakanaka zvichisvika muZimbabwe pasina matambudziko. Vati bhanga ravo rine ukama nemabhanga nemakambani ekuChina, uye izvi zvinobatsira kuti makambani emuZimbabwe arerukirwe nekutenga zvinhu kubva kuChina.
Kana munhu achida kuimporta kubva kuChina, anongoya kuStanbic Bank, tinochikwanisa kuti achikwanise kutaurirana achioda zvinhu zvake.
Tabvunza vayanongo kuti sei urongwa hwavo hwakanangana neChina, vakati China ine ukama hwakasimba neZimbabwe, uye makambani ekuChina akawanda ari kusima mari dzavo muZimbabwe. Mushandi mukuru musangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Amai Sekai Kuvarika, vati urongwa hwaparurwa nhasi hwakakosha nekuti hunoburitsa pachena zvese zvinodiwa kuti makambani akwanise kutenga zvinhu kubva kuChina.
Rinoita kuti vanzwisise kuti waro wekuita maimports unotangira papi, madhokumenti angadiwa ndepapi, uye vonzwisisa kuti ikoko kuChina masupplier havangashanda nawo ndeapi, nekuti vangadi kuti vaedze kuona kuti vari kushanda nemasupplier ekuChina akatendeka.
Mukuru anoona nezveupfumi nemabhizimisi pamuzinda weChina muZimbabwe, vaWang Mingai, vatiwo makambani eChina akawanda ari kusima mari dzavo muZimbabwe, vakatiwo kutengeserana pakati peChina neZimbabwe pakakwira gore rino kusvika pamabhiriyoni matatu emadhora mukati memwedzi mipfumbamwe yekutanga kwegore, kubva pabhiriyoni nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica gore rese rapfuura. Asi kunyange hazvo, vaMingai vataura mashoko aya masangano evashandi pamwe neveruzhinji munyika havasi kufara nemabatirwo anoitwa vashandi nemakambani eChina, vachiti akawanda acho anotyora kodzero dzevanhu nekusabhadhara vashandi mihoro iri pamutemo pamwe nekusavapa zvekushandisa zvinokodzera pabasa. Makambani eChina ari kupomerwawo mhosva yekuchera zvicherwa zvakaita segoridhe munzizi, izvo zvisingabvumirwe nemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remakambani eChina ari muZimbabwe, sezvo mutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira makambani aya uye vari mutauri wesangano reChinese Enterprises in Zimbabwe, Mike Chanel Liu, vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti China ine nhoroondo yekubatsira vanhu vemuZimbabwe kutanga muna 1963, apo nyika iyi yakatanga kubatsira bato rezanu PF nezvombo zvekurwisa hurumende yeudzvanyiriri pamwe nekudzidzisa varwiri verusununguko muZimbabwe. Pari zvino China ndiyo nyika iri pamusoro pakuita bhizimisi muZimbabwe, zvikuru munyaya dzezvicherwa zvakaita selithium, platinum, gold nezvimwe. Gore rino rava rechitatu Stanbic ichiita zuva reStanbic China Day, apo inounganidza makambani emuZimbabwe neekuChina kuti azive nzira dzekuvandudza nekudyidzana pamabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.